Ini ndini Marvelous mshanganya huye ndichiti hei no misoroya na uzedu zanasi chipiri mbuzi 7 2017. Vatsigiri varimudunure mashingo, vatsigiri varimudunure mashingo veva kadzingwa basa semutevedzeri wemutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanoti havasi kuvhotera zano PF musarudzo dzegore rinouya. Mutungamiri wezapu vadumiso Dabengwa vanoti maitiro emutungamiri wenyika va Robert Mugabe ekudzinga vanhu pamadiro muzano PF anogona kukonzera kuti mauto apindire achitora hurumende nechisimba izvo vanoti hazvina kunaka. Mamwe madzimai otadziswa kunyoresa kuvhota vachinzi vaunze huchapupu hunoratidza kuti vachiri vese nevarume vakavaroora. Chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vokwikwidza musarudzo yemeya weguta reAllentown kuPennsylvania kuno kuAmerica. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzozeya mamiriro akaita zvinhu mumaindastiri. Muchirongwa cheThe Connection naATM tiri kutarisa zvinoreva kune vechidiki kudzingwa kwavamunangagwa muhurumende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kutarisa mapisha-pisha atiri kuona achiitika muzano PF zvichitevera kudzingwa basa kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, uye kuti masimba aamai Grace Mugabe ari kuwanda here kana kuti ari kutapudzwa. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.